Dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDCT dzakakundwa musarudzo dzemaprimary mukupera kwesvondo dzinoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Nhengo idzi dzinoti sarudzo idzi dzakaitwa paine zvibingamupinyu zvakasiyana siyana uye dzinoti dzakwidza nyaya iyi komiti iri kuona nezvesarudzo mubato iri. Mumwe wenhengo idzi vapani munengami avo vanomirira Glenview North muparamende vanoti vakwidza zvemo zvavo kuelections directorate mushure mekukundwa kwavanonzi vakaitwa navakennedy dima.
Sarudzo dzakaitika Friday mukava25 muglenview North, asi zvakabudamo hazvina kufadza. Tine zvinhingaidzo zvatakasangana nazvo mukuitwa kwesarudzo idzodzi zvakati oo. Saka takamirirawo kuti vakuru vedu vazvitarisise, kana vazvitarisisa vozotiudzawo kuti zvinenge zvakafamba sei. Saka ndingangoti muchidimbo ndomamirira zvakaita musarudzo dzekuplanvia.
Vamwe vakakundwa musarudzo idzi ndivaJames Maridadi vanomirira mabhuku Tapara, vaGiptish Mamikire vanomirira Southerton uye vaElias Mudzuri vanove mutevedzeri wavachamisa vanonzi vave kunokwikwidza musarudzo dzeSenate mushure mekuramba kukwikwidza kwavanonzi vakaita paitsvagwa achamirira bato ravo musarudzo dzeParamende kuWarren Park. Hatina kukwanisa kutaura navaMaridadi vachimanikire pamwe navaMudzuri sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadairwe. Asi vaMudzuri vaudza bepanhaure Herald kuti havasi kufara nezviri kuitika mubato ravo, vachiti vanoda kuti zvavakatara sebato kuti zvitevedzerwe zviitwe. VaMudzuri vanotiwo semukuru mukuru mumusangano wavo havafanirwe kuti vakwikwidzwe nevanhu vasingatombozivikanwe mumusangano. Mumwe wavakakundwa musarudzo idzi ndivaSimon Chidhakwa vanomirira Zengeza West muparamende, avo vakakundwa navaJob Scala. Sava munengami vaChidhakwa vanotiwo sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka.
Shemu maelection akaitwa kwedu kuZengeza West, chekutanga ndechekuti hatina kumbobvira takaudzwa kuti electoral college yacho yakamira sei, kureva kuti vanovhota vacho ndivanani. Kechipiri, wakamboone pi election inongoitwa pamhene paground, ndipo pano patakatomira totoita election. Hapana kana security yaikondirora vanhu. Vanhu vaiti vakapiwa mapepers ekuvhota, vamwe vaimhanya vachina fotokopa kumagrosa vachipa vanhu. Kechipiri, unogona kuona kuti hatina kumboziva kuti mapepa aiwa nawo acho ekuti vanhu vavhote mangani kuti tizoaverenga kuti pakupera kwezvese vanhu vacho vavhota vari kuirana here nemapepa. Chechitatu, kwakashandiswa mavhek voter registration maslips aya. Maslips iwayo vanga vari muresi vanga vachiziva ndo chitsotsati vakana aprindisa efeki nomba apuwa vanhu kwakunohodha vanhu from all corners theconstituents. Saka pane imwe ward 9 ndakazosembla about 10 maslips iwayo. Ndinavo ndavataurira vamwe vandaikukidzana navo napresiding officer kuti pano apa ndikusaspekta zvinhu. Ndokutora mapicture emaslips iwayo nefoni yangu ndakatora 10 tozonochekesa kuzeki 3/4 yemaslip iwayo yese ifeki. Saka iraite election yerudzirwo rwekwaniwo.
VaChidhakwa vanoti sarudzo dzemaprimary dzakaitwa idzi dzinonyadzisa uye vanoti vatokwidza nyaya iyi kune vakafanobata chigaro chasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi.
Papa sina kana election ndisanda upenyu hwangu handisati ndaona zvinhu zvinoconfusion yerudzi rwakadaro. Saka tanyora tsamba yecomplain yataisa kuna national chairman tichivaonesa kuti haizi election yakaitwa. Kana vaingoda kuti vanhu budai muresi dai vangotaura taingostep down pane kuti vaite zvinhu zvinonyadzisa zverudzi rwakadaro. Uye kana tichiti we are a government in waiting, tichitadza kukondora zvinhu zviri simbo zvakadaro, tinenge tichiinda kupi? Ndo mafambiro akaita election ekuZengeza West. Haisi election yakaitwa, asi kwakangoya kustage kumanajwa chete kuti maybe munhu aidiwa apinde.
Zvinonziwo sarudzo dzorutsvaga achamirira bato iri kumbare hadzina kufambiswa zvakanaka. Mumwe wevaikukwidza musarudzo idzi vapo Gorekore vanovekanzura mukanzuro yeHarare vaudza Studio 7 parunhare kuti mumwe wavaikukwidzana naye vaSame Muchamisa vanovemunin'ina vemutungamiriri webato ravo vakatuta vanhu kuenda navo kuMorgan Tsvangirai House kwavakanoita sarudzo idzi. Ivo vakasara vari kumbare vakamirira kuti sarudzo dziitwe. VaGorekore vati havatambire kukunda kwakaita vaSame Muchamisa, vachiti ivo vari kutozvitora sekuti hapana sarudzo dzakaitwa. zvichakadai mutauriri weMDCT muzvare Tabitha Khumalo vatitaure navakomichi nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura navakomichi pamwe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wokuzeya nyaya iyi. Asi bato iri razivisa kuti vakomichi mangwana vari kuita musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamorgan tsvangirai house muHarare. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.